ndo zvitoripo munyika hamuna kumira zvakanaka, hamuna kugadzikana. Tiri kuona kuti zvinhu zvese zvaita manyamamire nerongo. Tikatarisa kune zvanga zvichiitika kunyatsime uko, tinoona kuti vanhu vakavhiringana zvakanyanyisa. Asi tikatarisawo mamiriro ari kuita mapurisa achipindira munyaya, tinoona kuti vari kungomira nedivi rimwe chete reZANU-PF, vachingosunga wedivi rimwe chete weCCC. Zvinhu hazvida kumira zvakanaka. Tikatarisa kumashure kumabyelection, kubva nguva iyoyo vanhu vakanga vachingourawa, vanhu vachipondwa, vanhu vachikuwadzwa. Iko zvinozve vanhu vari kungotorwa mumwe ndemumwe echinzi ashayikwa ozowanikwa. Saka tiri kutarisira kuti dai paine zvaiitika kuti patinosvika kumaelections munge mune runyararo munyika, nokuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vamuponda, munoti nemashoko atiri kukurukura?
Chekutanga ndicho kuti tinofanira kuziva kuti pese paakuda kuita election muZimbabwe, ava vamunoti civil society ava vamunoti vanomirira kukodzero, ava vanhu vanenge vatori patikiti ravo rekuti zvinhu zvifambe pakuti vapuhwe mari dzavo. Ende kuti vanhu vane mari idzodzi, they make up my reports, and at times the inside people at times vanotaura zvisipo to seek relevance kuti vanzi vari kushanda, uyezve kunzi Zimbabwe idraw international attention inge ichinzi itaurwe nezvayo kana kuri kuparamende kuBritain kana iri kuvagwe kuAmerica. Ivo vakomana vatikutaura vatinotaura vepasi va ndo vanokonzeresa izvozvo. Hazvireve izvo kuti zvinhu zviri kuitika zvekutaurika izvi zvinhu zvinenge zvine chokwadi mukati, zvakafanana nemvugambopota yakaitika kunyatsime. Munhu akauraya munhu, which is a murder yakaitika, munhu wacho akasungwa. Tinozochaa kuti pati inozohaijeka event yakadaro sei, pari kuchemwa nemhuri kuti tafirwa nemunhu muZimbabwe nokuafa zvisina kukodzera. Asi panotanga kunongedzanwa nekutanga kutohaijeka kuda kutopfekedza chitunha ichocho regalia yebato kuti zvinzi tisu taurayiwa. That type of behavior ndo yatiri kutaura kuti inokonzeresa, nekuti inenge iri vanhu vada kuhaijeka.
Vamutasa, pindurai tinzwe mashoko avamuponda.
Hazvisi zvitsva zviri kutaurwa naamuponda. Taiona vana Jonathan Moyo vaimira kwazvo vachitaura zvimwe chete, vana Sevhi Akasukwere navamwe vaiwa musangano weZANU-PF vairamba nyaya techiti ngazvigadziriswe zvinhu. Asi takazonzwa kuchema, dzimba dzarakashwa nemabhulets, vanhu vachipunyikidzwa, vanhu vachitsvaka kuparadzwa. Tinenge tichida kuti munyika yakarwirwa ikawanika rusununguko, vanhu vagare zvakanaka mumwe nemumwe sine nekuti uri webato ripi. Vari mumatorongo ndiJob Scala naGodfrey Stole. Tikauya kumatrade union, vana Obet Masaraure vari mumatorongo izvozvo kumaximum kuprison kuchikurupi. Asi tikatarisa nyaya dzavari kupomerwa tiri kuona kuti ndedzekusonanidza. Tikutongorarama nenyasha dzamwari kuti hatizivi kuti ramangwana rakamira sei, asi Mwari ndowe munhu wese.
Vamuponda, chii chingaita kuti bato reZANU-PF pese pangoitika mhirizhonga ringe riri runonongedzwa kunzi ndo rakonzeresa mhirizhonga, kana muchiti harinei nechekuita nezvese izvi?
Chinoitika ndechekuti zvandataurakaa ndezvekuti vakomana vavari muindastri yavo, which is an extension yeregime change agenda. Vanhu vanyaya vaitangira pamusoro patiri kuibatira apa, vanhu vagara vaine regime change agenda yekuti no varungu muna 2000 vakatorwa minda nemapurazi nechii nechii, ndo vakabva vainyanya kucreata nekufinanza machi civil society yamakutaura nezvayoi. Vanhu vatori papeiro ivavavo. Saka izvozvi every election they think it's an opportunity kuti vapende ZANU-PF, ZANU-PF ivengwe nevanhu ibviswe pachigaro. Izvozvi as we speak kuBritain marero workers ari pastrike. So even my youth workers are pastrike. As we speak kuBritain vari kutoita pamawalk away and things like that, mastay away kubasa kuEngland. Handiti hapana chinoshamisa kuti vanhu vaenda pastrike munyika. Zvinhu zvinoitika ende vanhu vanotaurirana kugadzirisana kudzoka kuti kumabasa.
Tidzwe kuna Vamutasa. Vamutasa, zvingagadziriswa sei tichiona kuti sarudzo dzegore rinouya dzakutosvika idzi?
Chekutanga ndechekuti nyika ino ine bumbiro renyika, constitution. Asi tiri kuona kuti taakutongwa nemumwe mutemo usingaoneke muconstitution yenyika, kunzi martial law. Tinenge tiri kutongwa nemutemo wemauto. Saka chinodiwa chekutangisisa kudzorera kodzero dzevanhu.
Tinzwe kuna Vamuponda. Vamuponda, zvinhu zvingagadziriswa sei?
Chekutanga, I think semaZimbabweans, let us know kuti tine nyika imwe chete inonzi Zimbabwe. Don't hate your own country. Usavenge nyika yako kana kudaidza vayo kunze kuti uyai tarwisana nemukati. Saka uyai mutibatsire kuponda my own brother. Izvozvo ndipo pari kutangira nyaya yedu kudhakwa ipapo.